Raji, Rice Studio Occasion, FC Obey, I know Samuel, Goldie, I'll say, OG Suspension Space,
Elder Manjoma,
Oskidi,
Kufu,
Apa, Pane Ese, Matep Ese, Awuchada Ema Shoksi, Isusu, Atispa Ku Ita Zeku Tamba, Zezja, Jungskora Chichi Ita Popsi, Tino Wanikwa, Gazalind, Opposite DM Windy Skin Pama Shopsi, Nechiti, Isusu Atipo Paku Tonza Matambo Maropsi, Pama Wexi, Ukashika, Panoto Da Safiti, Nangwe Maspexi, Nechiti, Valve Ma Taxi, Mafia Vanari Ki Perplex, Nangwe Vanova Ku Complex, Oh, Vese Ofana Vana Attics, Vanu Ziva Kute Taka Penga Tnoa Nikwa, Kwata Kunza Tiku, Falake Shaka Ita Kunge Zimex, Oh, Jesus, Suspension Space. Tizi, we my hate hazy. Isusu, Tichita Uda Kutita, Tone Mayezi. Tichiti, Isusu, Asatori Kona, Satimambo Wona, Kanam Chide Uya Ipakona, Pakasa, Munato Ona Kuti, Atikan Vitasa, Motiti, Kafa, Maspringi, Kungengirozi. Yenge yakatoka wingi Dichiti pakugadzira ndimi makingi Modify maspringi pamwechete car breaking trap hiring kwete zvekuita firing inspiring Dichiti team yedu winning kwete kuti tinotwani kwati chinzi tiri kumusoro but ti pasasi pe ceiling Dichiti Isusu. We don't do yeah, no day dreaming. Yakuti, kuna wafana wanga kifunga kuti pamwe varku. Ma bushi, ema engine mounting. Top of that ma bushi, ema control arm. Ma bow joints, reconditioning. Tochandisa rubber, yema tamper. Top of that tractor, top of that ma rasta. Ne ma canvosa, tisu tino hosa. Vese, kanamchida kuona kuti. Azimbofe zvako kosa. Zenge zvaka chipa. Cheke chichi ita ataki iya iya ya kwati ya kukosa. Top of tavaradiza kuti. Susu tino fana kutuwa kazi wa maposa. Dichiti, muka ona obei kadondo. Kunge ngirosi yakabata munondo kunge ngwere yakuya kuhondo vano ita basa rekuti zveshuwa basa rotoona ndondo Dichiti uyai muone kuti susu atizi mangongongo pati tinoita iya iya yakushanda nyangwe nemusiwe wesvondo because pedu pabasa unogona kungosangana futi nemaspace anenge akachipa achiita pondo Dichiti watidzo apa chimwe chiratidzo idzidzo inenge maridzo saka musaitidze kutamba nadzo OG Suspension Space kwete zvekudhambeni zvekutora zvekutara zvezvemayei dezi Dichiti kunoku kunoitika mashoko pedzi futi kunge murasa asingapererwe nemawedzi Dichiti Isusu atidonhekwe madredzi but titori vanhu vekuti kana marapa mabushi makoyo maleaf springs tinomodifya futi ma spring kunge king vemuringi vari kuda kupinda musting edese conduct info unonongofonera Obey Kadondo pa 0774 188 489 kana kuti 0775 451 128 kana kungoti kwatidzo mufunira pa 0738 133 188 Dichiti amuse big up mosquito yeman apinde mudi yonge chicharito yeman awuse isizatizwa na kizito vachi apokalito yeman awuse big up yourself oskidi mandebvu yeman elder majoma tawani manguma aiwa manguma hasi kuzoenda paboma but twase pa full stop kwete pakoma yeman chiti vanotisoma aiwa big up yourself awuse chiname vaudze kuti vasakotame but ngavangoite zvekuti kana vada kuti motikari dzavo dzirarame vanoyana dzoku OG Suspension Space yeman